nyaya iripo ndeyekuti kune pombi dzinoda kuti dzinge dzichisungirirwa kuMorton Jeffrey. Pombi idzi ipombi hombesa dzinotoda nguva yakati kuti dzinge tibvike tichivhara mvura, kuti patinovhara mvura tozotanga kusungirira, tadzisungirira tozotanga zvekuvhura mvura kuti mvura inge ichienda kuvagari. Izvi tiri kuzviita kubudikidza nechikwereti chatakaona kubva kuChina chekuti tinge tichivandudza pachiteshi panogadzirwa mvura. Saka basa rekuvhara michina iri chatorita kwechinguva chakati kuti michina mitsva yatakashandisira mari ikwanise kunge ichikwanisa kushanda. Toendawo kukuwadzana. Kukuwadzana kune dambudziko ririko, tichatorawo mazuva akati kuti kusvika musi wa7 August. Asi panguva yakunenge kusina mvura tichange tichiendesa mvura nemabhauza kukuwadzana, kuti vagari vasanyanye kuremerwa nekushayikwa kwemvura.
Tinoona kuti mvura inobva kuguta reHarare inobatwa nenzvimbo dzakaita seNorton neChitungwiza. Matunhu apa achange asina mvura.
Nzvimbo dzakawanda dzinosanganisira naNorton, Chitungwiza inenge ichiwana zvayo mvura kubva kuPrince Edward pump station kwatinochenesa mvura zvakare. Zvisanganisira kuti dzimwe nzvimbo dzemusaningdale dzinobve kuMbare nedzekuHatfield neWaterfalls dzinowana mvura kubva kuPrince Edward dzinenge dzichiwana hadzo mvura. Asi vana ruwa vanenge vasingawane mvura panguva iyi.
Pane musiyano here kubva kune mamwe mabasa amanga muchimboita paMorton Jeffrey muchivhara mvura nekuvhara mvura kwamaa kuita iye zvino?
Mutsauko hapana hapo wakanyanyisa, zvinongofanana nepamwe pese patanga tichivhara mvura. Asi mutsauko wandoda kuti vagari vainge vanotionei ndeyekuti kubudikidza nemabasa atiri kuita kuMorton Jeffrey kune zvaakuonekawo zvekuti mvura inenge yatiwandei. Izvi zviri kuoneka nepombi dzedu dziri pasi dzanga dzagarisa makore akawanda dzisafambi nemvura dzaari kuita dzichitushuka, asi tiri kuitawo tichidzigadzirisa. Izvi ndezvimwe zvinoratidza kuti mvura yawedzera kubva kuMorton Jeffrey.